This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu kukadzi 26, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mabiko ekupemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe oitirwa kuGreat Zimbabwe mangwana veruzhinji vachichema nenzara.
Bato reMDCT roshora danho ravaMugabe rekupa sangano reAfrican Union mombe mazana matatu panguva yonyika yakatarisana nenzara inotyisa.
Vanoona nezvekutongwa kwedzimhosva munyika vanoti muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana havachakodzere kuramba vari pabasa ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Kuratidzira kwange kwakarongwa nevamwe vechidiki senzira yekuudza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasatambire mari yakawanda, vasatambise mari yakawanda pamabiko ebhavhadhe ravo, nyika yakatarisana nenzara hakuna kuzoitika. Gandri Maramba anotipa zviri kuitika kumasvingo.
Vanoziva zviri kuitika vanoti kuwanzwa kwaita mapurisa mumigwagwa uye kutyidzirwa kwaita vatungamiri vechidiki vanga vachironga izvi kwapa kuti kuratidzira oku kusabudirire. Vatungamiri vesangano reYouth for Advocates and Democracy kana kuti YAD vanoti vakundikana kuratidzira mushure mekutumirwa mashoko pambozhanhare vachityidzirwa nerufu kana vakaratidzira. Izvi zvaita kuti vatungamiri ava kusanganisira anoona nezvekufambiswa kwebasa muYadhi mumasvingo munyaradzi Rushwaya vahwande kusiri kuzikamwa sezvo vari kutyira upenyu hwavo. Vatapfuma Gumbi, mumwe wechidiki veYadhi, vati utungamiriri wavo havasi kuzikamwa kuti varipi.
Pakaipa izvozvi kutaura izvozvi zvemutungamiri wedu hatisi kuzoti aripi. Tiri kuzama kumubata foni yake kadzima, but pasina 2 hours ago ndaichitaura naye anga achireceiva mathreats parunhare rwake achinzi vakaramba vachienderera mberi nekuronga zvatataronga nhasi izvizvi aizopesera shayikwa kana kurawa. Zvoti izvozvi hatisi kuzoti ari kupi, takangotarisira takatoungana semayouth ose zvamongoona vamwe vakamiramira vari ukokoko takamira kuti tironga hwende mberi, but vatungamiriri vedu manje havasati vaizotodii. Ndo vatiri takangomirira izvozvo.
Vamwe vagari vati vanga vachitarisira ratidziro iri asi mushure mekuona zvanga zvakaita mudhorobha zvanga zvisingaite kuti vechidiki ava vapinde mumugwagwa. Mumwe mugari aramba kudomwa zita rake ati vechidiki ava dai vapinda mumigwagwa paideuka ropa nhasi mumasvingo.
Deno vada kuenderera mberi nedhemo vakaita nharo ndobva vaizodashurwa nokuti mamiriro akaita mutaunhu haana kumira zvakanaka. Mune vanhu vamwe vausingamboona mumasvingo, mapurisa, masoja, vamwe vemasutu vangori pese pese zvokuti pairohwa munhu akafa. Zvokuti vatonatsa vakatorega kutoita izvozvo nokuti hapana kuti mukuru wenyika aida kuzosvodeserwa pamutambo webhavhadhi rake.
Dhorobha remasvingo nhasi rizere nevatsigiri veZANU-PF vabva kumativi mana enyika kuzopembera bhavhadhi ravaMugabe. Vatsigiri ava vazadza mahotera ose akatenderedza dhorobha remasvingo uye vanga vachiuya nedzimotokari dzavo ruzhinji rwuchishandisa mabhazi ezvikoro. Mudzviti mukuru wemasvingo vaFelix Chikovo vakaudza vatori venhavu kuti vanhu zviuru 50 vanotarisirwa kunge vachiuya kumabiko aya mangwana. VaMugabe vari kupemberera kusvitsa makore 52 kuGreat Zimbabwe mangwana uye musangano wavo wakatovasarudza kuti vamirire ZANU-PF pasarudzo dza2018 apo vanenge vava nemakore 54. Mabiko avaMugabe achashandisa mari inosvika mazana masere ezviuru zvemadhora. asi vakawanda vanoti dai mari yashandiswa zvine hunhu mukati yaikwanisa kutenga zvihuru zvitatu zvematani echibag kana kuti 3000 metric tons. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Bato guru rinopikisa munyika reMDCT rinoti riri kushora zvikuru danho rakatorwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekupa chipo chemombe dzinotsika mazana matatu kusangano reAfrican Union panguva yenyika iri kukangwa nenzara inotyisa. Mutauriri weMDCT vaRobert Gutu vanoti zvaitwa navaMugabe hazvina kusiyana nekuti baba vemusha vanosiya imba yavo ichitsva vachimhanyira kunodzima moto uri kuda kupisa imba yemuvakidzani wavo. Pakusiya kwavo chigaro chasachigaro yesangano reAfrican Union, vaMugabe vakashoropodza tsika yenyika dzemuAfrica yekutarisira zvipo nerubatsiro kubva kunyika dzekunze, vakavimbisa kuti vaizopa mombe senzira yekukurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisangovimba nerubatsiro rwekumawirira chete. Bepanhau reHerald rinoti mombe idzi dzichasvitswa kusangano iri kuburikidza nemutevedzeri wasachigaro weAfrican Union Commission Vairastus Mwencha avakasvika munyika nezuro kuzotambira chipo ichi. Mombe idzi dzinonziwo dzakabviswa nevanhuwo zvavo vaida kubatsira. Kusvika pari zvino nyika inonzi yarasikirwa nezviuru zvemombe kubva kunzara yakabata nyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGutu.
Zvinhu zvatishamisa zvikuru sebato reMDC kuti President Mugabe vapindwa nei somunhu mukuru. Kupa hakuna kushata, asi usati wapa unotanga waongorora kuti mhuri yako iwe yakaguta here. Ndosaka muchirungu vane expression yaya vanoti charity begins at home. Tose tinoziva kuti gore rino, nhaka uno, mwaka uno uyu mvura haina kunaya muZimbabwe muno. Kunotori nedrought rinotyisa, zvichireva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Saka mukuru vaMugabe kana toona vakuti mombe dzavapa idzi hanzi 300 cows voti vopa kuAU, asi iyo zhara yakatekeshera munyika kudai, toona sokuti ha apo vaposha vakoniwa.
Saka imi zvii zvamaifungidzira kuti zvaifanira kuitwa nemombe idzodzi pana kuti dzipiwe sangano reAfrican Union?
Sekuonawo kwedu isu sebato guru rinodiwa navanhu ndeyekuti mombe idzi dzatengeswa, tahwa kuti kwai dziri kupurazi rimwe rava muduvuri here kukaroi. Dee dzachitengeswa chimbi chimbi, dzichakakora dzisati dzaonda, mari yacho yowanikwa iyoyo yoshandiswa kutenga chibage choendeswa kunzvimbo dzeya dzakaita drought kune zhara. Nokuti totona sokuti zhara iyi ichatobata nyika yose, nokuti vanototi ivo 6 million ingatonzi ndo half ye population yeZimbabwe. Dei mombe dzatengeswa chimbi chimbi, ndofunga vane mari variko.
Asi idzo mombe dziri kumbotengeswa nemari vaGutu zvekuti mungabva manya kuchema.
Zvinenge zvichibva kuti imombe ichine utano hwakadii. Mombe dziri kumatunhu akaita sekukaroi, tahwa kuti dziri papurazi rekukaroi. Saka kuri kuti yatengeswa zvayo mombe imwe chete, haungatoshayiwiwo kana tingangoti $350-$400 zvichikwira.
Mutauriri weMDCT vaRobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Judiciary Service Commission kana kuti JSC inoti gweta guru renyika vaJohannes Tomana vanofanira kusiya basa nenyaya yekusateerera mitongo inenge yapiwa nematare epamusoro sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Sachigaro weJudiciary Service Commission, mutongi mukuru wedare repamusoro-soro vaGodfrey Chidya Usiku, uye dzimwe nhengo dzeJSC dzinosanganisirawo mutongi mukuru wedare repamusoro pamwe nevamwe vatongi vemudare reHigh Court. JSC inoti vatomana havachakodzere zvachose kuti vave gweta guru rehurumende, uye nyaya yekuti vakatopotsa vaendeswa kujeri panyaya vairamba kuchuchisa nhengo yeZANU-PF vamunyaradzi kereke avari kupomerwa mhosva yekubata mwana chibharo, munongedzo wekuti vatomana munhu asisafanira kuva ari muhofisi. Studio 7 yainge yatoudzwa nemusi wemuvhuro nevamwe vakuru vakuru muhurumende kuti vamugabe vave mubishi kuumba komiti yekutanga kuferefeta vatomana uye vakabatwa nemhosva vanodzingwa basa. Asi vatomana vakatokwira kudare repamusoro vachiti zviri kuitwa neJSC asi pamutemo. Hatina kukwanisa kubata vatomana kanawo gweta ravo vatavani mupofu. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitemo Dr. Alex Magaisa, avo vanodzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain, kuti tinzwe maonero avo uye kuti vanoona sei nyaya yekuda kumiswa basa kwavatomana.
Hazvisi zvinhu zvinganyanye kuti shamisa kuti zvasvika pakadai, nekuti maitiro anga achiita vatomana pabasa ravo reuprosecutor general anga asina kunyatsoti tsvikiti. Pane nyaya dzakati dziri mumapepa dzinotaurwa dzinoratidza kuti vatomana maitiro anga achiita basa anga asina kunyatsomira zvakanaka. Ndingangokupai nyaya nhatu. Yokutanga, pane nyaya yavakereke. Yechipiri inyaya yavanherera. Vanherera vanga vari vice chancellor yekuchino yuku. Vakabatwa nemhosva yeuori pavaishanda kuZupco. Vatomana vakanga vari witness, munhu vaipupurira vanherera munyaya iyoyo, asi vanherera vakabatwa nemhosva. Gore 2008 vatomana vakazoita attorney general. Vari attorney general vanherera vakaunza kesi yavo kuapiu. Vatomana ndokutarisa nyaya ndobva vati hapana, havachadi kudefenda. Zvino inonzi conflict of interest, uri kwese. Vatomana vangadai vakazvibvisa munyaya iyoyo vasina kunge vaiita. Zvakaratidza kuti pane pakaitika kauri ipapo. Yechitatu inyaya yemwe chief anonzi vachiadzwa vakanga vabatwa vaine madiamonds, vaine ngoda. Ndokusungwa senyaya yavo yakazopera. Vatomana vakazonyora tsamba kudare rehigh court kuna Justice Bere. Justice Bere vakapenga chaizvo kuti maitiro anga aitwa navatomana anga asina kuti tsvikiti.
Asi ivo vatomana vaendawo kudare repamusoro vachiti zviri kuitwa neJudiciary Service Commission kutyora bumbiro remitemo.
Handione kuti nyaya yavo ine musoro wakanyatsoti, nekuti constitution kabumbiro remutemo rinotaura hero kuti Judicial Service Commission ndiyo inobatsira president wenyika kuti onai vamuchuchisi mukuru ava vanenge vakoniwa kana kuti pane pavari kukoniwa. Dai mambo vaongorora, president vanobva vazonzi neconstitution ngavatsvage tribunal inonzi inozoinvestigator, inozokwanisa kuongorora zvinenge zvataurwa neJudicial Service Commission.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain Dr. Alex Magaisa vari parunare kuBritain kwakare.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chikwata chenhumwa dzeAfrican Union chiri kuenderera mberi nerwendo rwacho nhasi kuBurundi, uko chinotarisirwa kuti chipinze mapato ari kunetsana munyika iyi munaurirano. Chikwata ichi chiri kutungamirwa nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, uye chiri kutarisirwa kusangana nehurumende vanopikisa pamwe nemasangano akazvimirira.
apo zuva rekumisa kurwisana riri kusvika muSyria. Ndege dzehondo dzekuRussia dziri kuenderera mberi dzichibhomba zvinonzi neKremlin masangano emagandanga. Panguva iyo pari kubuda mashoko ekuti Russia yawedzera kurwisa kwayo nzvimbo dzine vari kurwisa hurumende yemuSyria. Chibvumirano chekumisa kurwisana icho chakakokerwa neAmerica neRussia chinofanira kutanga kushanda pakati peusiku wanhasi muDamascus kuSyria. Mubatanidzwa wemapato anopikisa muSyria unoti nhengo dzavo makumi mapfumbamwe nenomwe dzakazvipira kuremekedza chibvumirano ichi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Panguva iyo veruzhinji vari kukwangwaya nekushayiwa chikafu, hurumende ichibatsirawo nekupa chikafu mumatunhu akasiyana-siyana, vagari vekugoromonzi muMashonaland East vanoti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya yekupa chikafu izvo zvava kushandiswa zvematongerwo enyika mukati. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanogara vachitaura kuti hapafanire kuitwa zvematongerwo enyika panyaya yekuwanisa vanhu chikafu. Asi amai Dorothy Jonasi, mumwe mugari wekugoromonzi, vanoti hakuna ari kuteerera zvekuti pasaitwa rusarura pakupa vanhu chikafu zvikuru munharaunda mavo.
Nyaya yechikafu chirikuya kuno kwasi kupuwa munhu vese vari kuita zvepolitics kuti vakadai ndo vanopuwa chikafu, vamwe havaitese havapuwe. Zvakafanana mafertilizer havasi vese vanopuwa, vashoma vanopuwa. Unotosarudzonzi uyu akati nekuti ndewechigaro chedu ndiye anoita se anopuwa. Masabhuku edu vari kukudza politics pamberi vasingape vanhu chikafu, asi vanenge vachisarudzwa kuti uyu ndowebato redu, ndowatinopa chikafu.
Mumwe mugari wemunzvimbo iyi muzvaro Esther Madambe vati vechidiki ndo vari kunyanyoshungurudzwa nekushayiswa zvekudya zvinobva kuhurumende.
Zviri kupiwa hatisi kuzviwana since paine nyaya yekusarurana, especially from a political parties, and it is believed kuti mayouth ese taakusapota the other party iko zvinoizvi, and right now ka zvinenge zvichinetsa kuti tipiwe mainputs aya.
Amai Dokats Sirichena vaudza Studio 7 kuti nyaya yekusarura vanhu yakonzera rovengo, vakati gore rino hakuna asina nzara, nekudaro vanhu vese vanoda rubatsiro.
Iyo nyaya iyo kuti vamwe vanopiwa vamwe havapihwi yaunza vengo gwakakura mukati menyisha yechigere. Vengo chaigo kukusatotsikirana pamukova nemhosva yekuti sei vamwe vachii vanopiwa vamwe vachii havapihwi.
Kunyangwe makanzura kudunhu reGoromonzi vokurudzira kuti zviwanikwe zvipiwe zvakaringana kunyanya gore rino renzara. Kanzura weWard 2 kuGoromonzi West vaThomas Ngwerume, avo vakapinda netikiti reZANPF, vanoti vanoshungurudzwa zvikuru nenyaya inoitwa nevamwe vatungamiriri veZANPF yekusarura vanhu. Vangwerume vanoti vanhu munguva shoma yapfuura vakaona zvekudya zvakabva kuna amai Grace Mugabe, asi vamwe vagari vakanyimwa chikafu ichi zvichienderana nebato ravanotsigira.
Pane zvinhu zvakafanana nezvandanga ndichatsanangura kuti izvo, ndofunga amai president vakafamba, ndofunga nekwana Murewa kwese uko vakaita maralizi acho, vane zvavakazotumirawo zvichiuya kuno kuvanhu. Apo ichokwadi kuti izvo vemusangano vanga vakamira vachiti izvo ndezvemusangano wedu, chokwadiwo vakanga vasingabvumire kuti zviwanikwe nechi nevanhu vanenge vasiri vekumusangano weZANPF.
Vangwerume vanoti utungamiri hwenyika hunofanirwa kugadzirisa dambudziko rekushayiswa zvekudya kwevanhu nenyaya yebato rematongerwo enyika ravanotsigira, vakati mutungamiri wenyika akanga akunda musarudzo anenge ave mutungamiriri wenyika yese jekerere. Ati semakanzura dzimwe nedzenguva vanenge vakasungwa mbira dzakondo kuti vaite zvido zvavo.
Ndinoda kuona kuti iwe utongi wedu wenyika chaiwo ndiwo unotofanirwa kuti upindire mazviri vachipa murayiro yakakwana kuleadership yema political parties kuti vasaite interfere nezvinhu zvinenge zviri zvehurumende nekuti kana dai ndiri inini councillor asi ndakapinda neticket reZANU-PF ndikaona munhu anobva kuprovince achindiudza kuti zvinhu izvi zvabva nekubato redu handina pandinogona kuita nharo inini nekuti ndinotori pasi nekuti kumutemo wemusangano wedu even muward medu riri district remusangano inini councillor ndinenge ndichitori pasi padistrict chairman wemuward imomo wekupati ndinenge ndichitorespekta iyeyo saka zvandinenge ndaudzwa ini handigoni kuti ndizozviti ndizvirambe nekuti ivo vanenge vachiti ndozviri kubva nekumusoro
vabrighton namburo vanovawo kanzura weward 4 kugoromonzi kwakare asi vakapinda vakamirira bato remdc vashoropodzawo zviri kuitika kumatunhu akasiyana-siyana zvekuwanisa vamwe zvekudya vamwe vachishaya vakati hurumende inofanirwa kubata vanhu zvakafanana pasina rusarura
zvikaanisita rehurumende kana iro rapurezidendi racho harina kuipa kushandisa nokuti ndiwe munhu wese azvoda kuti vanhu vari pagraund kana kuti utungamiriri wemaparties varege kushandisa kuti purezidendi ndewepati yedu vaziva kuti purezidendi ari kuuya kuzopa munhu wese ari mucommunity ari munyika yese saka vanozokanganisa ndo vatungamiriri vanoda kuzozvisisa kupolitics izvo zvichifanira kunge zvichibhenefita munhu wese
nenzara yapfunya chisero hurumende iri kuedza kuunganidza mari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu yekubatsira vanhu vari kuyaura nenzara mamwe masangano ekunze achitungamirirwa nebazi reUnited Nations reWorld Food Programme ari kubatsirawo nyika nechikafu ndaakamirira Studio 7 kugoromonzi ndini Patricia Mudadigwa
muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mabiko ebavhude remutungamiri wenyika varobert mugabe panguva iyo vanhu vakawanda munyika vari kuchema nenzara
kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kutaura tigo kufonerai
Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Musi wa22 kukadzi Russia neAmerica semasachigaro esangano reInternational Syria Support Group kana kuti ISSG pamwe nechikwata chenyanzvi cheISSG Ceasefire Task Force dzakatambira chibvumirano chekupedza kurwisana munyika iyi. Chibvumirano ichi chakatara kuti kurwisana kumiswe panosvika pakati peusiku mangwana muDamascus.
Gurukota rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vanoti chibvumirano ichi chikashanda nemazvo chaita kuti rubatsiro ruri kudiwa runyatsopinda muSyria munzvimbo dzanga dziine kurwisana uye chichabatsirawo mukutarwa kwehwaro hwehurumende inenge yokwanisa kuitira vanhu vayo zvavanoda.
VaKerry vanoti iyi inguva ine tarisiro yakanaka uye kubudirira kwetarisiro iyi kunoitika chete kana mativi ose akatora matanho akakodzera. VaKerry vanoti mapato ose anofanirwa kuzadzisa zvaakabvumirana kuitira kuti chisungo cheUnited Nations Security Council Resolution 2254 chibudirire. Izvo zvinoreva kuti kurwisana kwose ngakumiswe kusanganisira kurwisana nemuchadenga.
Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSyria. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Kuchange kusingadaidzwa anonzwa mukupera kwesvondo apo vatsigiri venhabvu vachange vari mumabiko pamwe nekutsigira zvikwata zvavo zvine mitambo yenhabvu. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti zvinhu zvakamira sei.
Kubva kumitambo yemuAfrica kusvika kumakwikwi yeZimbabwe National Army Charity Challenge, kuchave nemachikichori enhabvu ayo angachingotaurwa nezvavo svondo rese. Pamusoro pezvo kuchave nemabiko ekupemberera kusvitsa makore makumi mapfumbamwe kwechikwata cheHighlanders uko mukuru wacho vandumiso Gumede vakavimbisa mumhanzi pamwe nenhapfu zvepamusorosoro mubhabha Field Stadium nemugovera. Asi mutambo uri pamuromo pevazhinji ndeuyo uri kusouth Africa apo chikwata chechicken in chiri kutarisira kudimbura muswe chikwata chemamelodi Sundowns icho chiri kuparadza zvimwe zvikwata. Mutambi ane mukurumbira muZimbabwe asi achitambira Mamelodi Sundowns kama Billiard achange ari mumutambo uyu kunyange hazvo asina kupinda mune wekutanga pamusoro pekukuvara. Chicken In yakakunda 1-0 mumutambo iwoyu asi muteveri wenhabvu Valetsondudzo vanoti iko zvino maGamecocks anofanira kungwarira Billiard.
Vanga makakama vanokwanisa kuhina bhozi kama ndiye akabata Sundowns yacho.
Vachitarisa matambiro akaita maGamecocks mumutambo wekutanga, muongorori wezvemitambo ane mukurumbira vaAndrew Rhodes vanoti havasi kunyanyotyira Chicken In pamutambo nemaBrazilians uyu.
Chicken In handisi kuityira, ndikuiona ichikunda.
Vatsigiri vechikwata cheHighlanders vanogara muSouth Africa vanosvika zviuru zviviri vavimbisa kuti vachange vari munhandare vachikudzirira Chicken In kuti ikunde. Chimwe chikwata chemuZimbabwe cheHarare City chiri kuMadagascar uko chiri kusangana neAS Adema kwete muCup Champions League asi muCup Confederation Cup. Harare City iri kutungamira 3-2 kubva mumutambo wekutanga zvekuti murayiridzi wechikwata ichi Taurai Mangwiro anoti haasi kuona vachinetseka kukunda mumutambo wechipiri uyu.
Ndione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Mutambo wekugumisira uchange uri muRufaro Stadium umo Dynamos iri kusangana neZPC Kariba mumutambo wemakota finari eZimbabwe National Army Charity Challenge. Kunyange hazvo mune manyukunyuku muchikwata ichi, chikwata cheDynamos change chichingotamba mumitambo yeushamwari zvekuti uyu ndiwo mutambo ucharatidza kusimba kwavo kwegore rino. Mutambo uyu wauya musha mavo musina kumira zvakanaka mushure mekunge murayiridzi wavo George Silva wekuPortugal nezuro akarova mutori wemifananidzo yepaterevhizheni yeZimbabwe Broadcasting Corporation. Svondo rapera, Silva zvekare akakandirana makobvu nematete nemurayiridzi wevabati vepagedhe vechikwata ichi Gift Muzadzi izvo zvave kuitisa mibvunzo mabatiro ake ebasa. Asi vatsigiri venhabvu vari kutarisira kuti chikwata cheChicken In pamwe necheHarare City zvichavasiya vachipemberera pachapera mitambo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Nako kambo disaster kubva kuna Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mabiko ekupemberera birthday remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ari kuitwa Great Zimbabwe mangwana anonzi ari kuitwa panguva yeveruzhinji vari kuchema nzara.
Bato reMDCT roshora danho ravaMugabe rekupa African Union mombe mazana matatu. Panguva iyo vanhu vakawanda munyika vari kunonga svosve nemuromo.
Vanoona nezvekutongwa kwedzimhosva munyika vanoti muchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana havachakodziri kuramba vari pabasa ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndichiti murayire zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muina Jonga naMavelas Muhlanganya uye munhau dzechirungu.